Mugwara rakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezveutano eakomo George akupachimedza. Hurumende inoti ichabhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi zvichienderana nekuti mushandi akashanda sei kana kuti performance appraisal, asi vashandi vehurumende vanoti izvi hazvina musoro sezvo vagara vachitambira mari dzakafanana. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vabvuma kuti gwaro riri kutenderera pamadandemutande rakanyorwa naDr Chimedza uye mashoko arimo vakapiwa nePublic Service Commission.
Chokwadi kuti zvinyorwa zvabva mubazi reutano vanokurerwa kwevana yakanzi service of annual bonuses for the year 2022. I think munyori wezveutano anokurerwa kwevana vachazotsanangura kuti ndo vakapa zvinyorwa vachizivisa vanhu vachinja maitiro ekupa vanhu matatenda anova bonus nezvimwewo zvinonge zvichitarisirwa matingati maawadi. Saka pinzi vari kuzivisawo basi ravo kuti ndizvo zvavapo kuti vanhu vachigadzirira kuti vaite mapreza kuti vatozoshamisiki kuti tachimwa bonus.
Patabvunza kuti zvinokwanisika here ipo pasina nguva yekuita magwara anoratidza mashandiro aiita mushandi, vamujiri vati iri harisi dambudziko sezvo zvichigara zvichiitwa makore ose kunyange zvainge zvisingashandiswe pakupiwa kwemari dzemabhonasi.
Hazvinonodzigena nekuda kwekuti vanhu vagara vaiexamen yagara ingori nemutemo kana system yeappraisal system. Saka hazvizi zvitsvazvo kuti zvatanga iyo pari zvinhu, vagara vachimbozviita vanhu, hazvizi chinhu chinyuwa.
Mutauri wevashandi vemubazi rezveutano reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA vaEnoch Dongo vanoti sangano ravo harisi kutambira zviri mugwaro iri, vachiti vashandi vose vari kutarisira mari yebhonasi semakore ose. VaDongo vanoti havapesane neurongwa hweperformance appraisal.
Maperformance appraisal zvinhu zvagara zviriko zvachingoitwa gore negore, achisubmitwa zvavo, zvachiitwa semaitirwe azvo, and zvinhu zvatinotambira, zvinhu zvatisiri kupokana nazvo. Tava kupokana nazvo kana zvaakunzi kuti uwane bhonasi unofanira kunga une maperformance appraisal. Kudai kuri kuti pamwe hurumende yakataura zvinhu izvi kutanga kwegore, munhu wese aida izvozvi zvakatoitwa zvikatopera.
Mutauri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Derera vanoti hurumende yave kuda kudududza pane zvavakavimbisa pamusangano weNational Joint Negotiating Forum wekuti vashandi vachapihwa mari dzemabhonasi semakore ose. Tatigara werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vanoti kupa mari dzemabhonasi mushure meongororo yemashandi vakaita mushandi gore rose kuda kupatsanura vashandi zvine utsinye mukati uye kutyora kodzero dzevashandi.
Aya yekuti mabhonasi anopiwa masivil servanzi akuzopiwa zvichienderana neperformance yemunhu, kutanga inodhivhaidha vashandi vehurumende zvichiita kuti zvinzi kurwira bhonasi haichisiri basa ratingaite chirwirangwe. Kuchivanyima muchitarira zvikonzero zvakasiyana siyana, unenge hwatove hutsinye, kuri kutyorwa kwemutemo zvakare.
Mukuru anoona nezvetsvakurudzo kana kuti research muri mwesangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaJosphat Gwenzira vanoti hurumende inenge iri kuda kutsikirira vamwe vashandi. Hatina kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvemari muzvinafundo muturimure kana gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mazima vari kunze kwenyika vanga vasiri kudavira nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.